kunezwa madaraja ndinga tivanyanya mechana pane zvinya zvangu kudavo yataiwa kuti pane vakarurana vemapepa vamwe vanonyorawo vachiti kurwa uku kuri pakati pemapoka maviri anosanganisira rinonzi relacoste nere G4 ndozvatati taona asi hatingazoti tinyange kudzika kana kuenda kudhorobheni nokumaruwa nenyaya iyi nekuti izvi muzano hazvisati zvanyanya kuonekwa.
Munoonawo sei mabatirwo anoitwa nyaya idzi nemapurisa? Vamwe vari kuti vakaona vemdc vachikandirwa matiegas vachinge vachiita havo musangano wavo murunyararo kuhulu pano uku, asi ava vakarowana hapana kana pakakandirwa tiegas. Munoona sei mabatirwo anoitwa basa nemapurisa?
Zvanopiyevu ndebato riri kutonga endi munongozivavo muAfrica nyika zhinji mapurisa anoshanda maererano nebato riri kutonga. Ndo zviripo mukatara vachihuri kubva kare munhu wezvanupiyevhu vakatonge varikowo kumozambiki vachikura zvanupiyevhu. Saka zvanupiyevhu yatingaidzishi kubva mumabazi ehurumende anosanganisira mapurisa. Hongu vamwe vangada kuti mapurisa akasununguka, hazvisi izvo.